takundikana nepamusaka pekuti mapurisa aita chikumbiro chekuti hanzi isusu sezvo tisatamboita program kubva pakauya mutungamiri wemapurisa muHarare munyuwani zvikanzi ngatitange taita meeting navo chief introducer organization tinovimba kuti vari genuine pane zvavanga vachitaura saka tochavo tofanira kundovaona mangwana tiwirirane kuti zviri kufamba sei
asika kuratidzira zvatinonzwa zviri mubumbiro remitemo hamukumbire mvumo kumapurisa kosei mazobvuma kuti mutange magara navo pasi
ya tisi kukumbira zvedu mvumo sezvandatomboreva kuti ivo ndo vatokumbira kuti can we have that meeting tikati ano hatina problem nazvo asi mangwanavo kana vakataridza kuti vari kuda kupedza nguva yedu shuwadi tinongopinda mutown because isusu ikodzero yedu zviri mubumbiro remutemo zvati kuda kuita hapana tinotitadzisa kuita saka kana tichitadzisana kuti mangwana tinenge takungoenda mukuita machi yedu mubumbiro remutemo richitikurudzira kuita izvo
zvii zvamuri kuda kuti muratidzire pamusoro
mashandiro edu sevanhu vari kurarama nekutengesa mastreet ndokunga munoona nyaya dzecorruption dziri kugara tichiemewa nadzo nevanhu vese matritirwo anoitwa mamembers edu mastreet vachitorewa zvinhu vachimhanyisa vachidaro toda kuenda takabata pesheni iyo nechitaura matambudziko ava tiri kusangana nawo tondomatsveta tondopa vapira vanhu vekutaun house tichivaratidza kuti zveshuwa izvi ndo zviri kuitika pagraund ivo vanogona vasingazvizive patoda kundovatari kuti vatange kugadzirisa matambudziko iwaya
tinozva kuti svondo rapera makaita musangano nameya hamuna kuwana here mukana wekukurukura nyaya idzodzi zvinyuito zvamuri kutaura izvi
takaisa misangano hawanga usiri wekutanga tava nemisangano inotokwana mitatu kana mina yataita so far nameya tiri kuenderera mberi tichiita misangano iyoyo navo asi isu tinovimbawo futi kuti tikaitawo kufora kwatisekwatiri kuda kuita ikoko zvinotibatsira ivheni patinenge tichitaura nana meya nevamwe vese vemuhurumende